chekutanga handizive kuti veMDC vane dambudziko rei chaizvo chaizvo. Takaenda kusarudzo muna 2013, ndotangira ku 2013 tikavadya, ha? Tikaenda muna 2018 navamunangagwa tikavadya, ende ndodzokorodza futi. ZANU PF yakaita iyo ma MP ma constituents takawina 145, MDC ikawina 63, one ikatorwa ni NPA, imwe ikatorwa ni independent. Saka pa ndepati apa, ende Chamisa akajwana president wa Munangagwa, akaita naro zvikaenda kuma court, constitutional court, akanzi chitipa umbo kana uchitoka wina. Zvikanzi ah ndakawina chete, ndakawina chete, nekuti vanhu vakavaiuya vakawanda parari dzangu, saka ndakawina. Zvino ndiri zvikanzi aiwa akatipe umbowo V11 umbowo, akatadza kubuta umbowo.
Asi kati tichitarisawo zvaitaurwa kuSouth Africa uko nemusi wemuvhuro, vaparadza dzimwe nyika dzemusadhaki kusanganisira iyo South Africa inenge iri kuti vanhu vemuZimbabwe munofanira kuti mutaurirane kupedza matambudziko ari munyika aya, kwete kupota muchikandirana makobvu nematete.
Aiwa, vari raiti zvavari kutaura kuti ngatitaurirane senyika ka, sevanhu vari muZimbabwe, semaZimbabwe tofanira kutaurirana. Havana kuti ipai simba kuna Chamisa neMDC. Aiwa, vari kuti taurirani, mukaita dambudziko inini muri pamusha kufemiri kwenyu, handiti munogarisana pasi moita dare motaura zvopera. Saka ndozviri kutaurwa neSadiki kuti chero mukaramba muchiita zvamuri kuita izvi, Zimbabwe haibudiriri. Dambudziko riri munomu nderekuti tinonzi muchirungu polarization, too much polarization munyika munomu, ndo dambudziko. Ende yava chatori chirwere ichocho chekungofungidzira kuti munhu anongoti ndoda kutonga ini, ndoda kutonga ini. Haungotongi, unoenda kumaelections wohwina. Nyika ine democracy, ende tine bumbiro remutemo rinoti constitution rinoti every 5 years unoenda kumaelections.